zvinezvozvo zvakakosha because zvinoita kuti nyika huru yakaitwa ngeAmerica irambe iri a democratic country as what they always want to be. Because as you can see, pane zvakaitika muna January 6th, pane vanhu vaida kudemonstrate, vaida take away the will of the people. Because it was more than vanga vachibhilivha kuti zveshuwa Trump akaloser. We want to defend the free and fair election. Saka it's very important kuti tingoseta up the status quo yagara iripo yekuti awina awina, aruza aruza. Then life goes on.
Asi nemamiriro akaita zvinhu, munoona here vachikwanisa kuti vangati vaTrump vaindeswe kumatare vachinzi vaida kupidigura hurumende?
Ndikuona zvichidaro because Trump munhu akanga anga ane what I would want to call my enemies akawanda. And from the testimonies that zvikutopuwa nevanhu, it looks like my close friends ake chaiwo angari within his cabinet, kusanganisira mwana wake, vaakusapota, vaakuita turn away from him. Saka ndirikuona panozopera this hearing, ndikuona Trump achasara angowani apamhene pasina munhu achamusapota.
Asiwo iyo America inogara ichiudza kadzimwe nyika kuti utongo wejekerero unofamba hwakadai zvichidai, ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena nezvimwe. Zvakaitika zvinozoisiya yaapapi pachimiro chayo tichitarisa zvinenge zvichifungwawo nedzimwe nyika?
I think right now America nezvakaitika izvi maonero evamwe dzimwe nyika reputation yacho haina kumbomira mushe. But vakakwanisa kuzotonga Trump nezvakaitika izvi muna January 6th, I think zvinodzosera futi America kuti ive credible zvayanga iri before, yove respected. Saka nyaya inofanira kuongororwa, votonga voona kuti ndiani ane mhosva. Kana ari Trump ane mhosva, votsvadzwa nemutemo. But hearing zvozvikurudzira kuti pave neoutcome, pachatsojekeswa kuti ndiani akatumba vanhu kuti vademonstrate.